Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on November 1st, 2021. And this is Live Talk. I am Kips Dube. And tonight on Live Talk, we are going to be talking about various issues, including the United Nations Climate Change Conference or COPAC Summit in Glasgow, Scotland. And it appears as if first we have to talk about COVID-19. So a look at COVID-19 in Zimbabwe. The Ministry of Health reports that one person died of COVID-19 yesterday, and 23 tested positive for COVID-19. About 4,678 people have succumbed to COVID-19 since March last year. According to the Minister of Health, there are currently 599 active COVID-19 cases in the country, and that is in Zimbabwe. And so far, the ministry says 132,977 people have contracted COVID-19. Since March last year, and just over 127,000 have recovered. And more than 3.3 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine, and over 2.6 million have received their second dose. And now to the big news of today. President Emmerson Mnangagwa is in Glasgow, Scotland, attending the United Nations Climate Change Conference. He was warmly welcomed by ZANU-PF activists and also faced protesters demanding that he should not be allowed to attend the conference due to what they called gross human rights violations. Some organizations, including the Restoration of Human Rights Zimbabwe, ZAPU, and others, are protesting against Mnangagwa's invitation to the United Nations Climate Change Conference or COPAC or COP26, claiming that he has not opened the democratic space in the Southern African nation. At the United Nations Climate Change Conference, Mnangagwa said Zimbabwe has some specific program for tackling air pollution. So there are so many of these programs that Zimbabwe is trying to come out with. Yeah, so Zulanda Bakunjalo Lamplanje, Skulma COVID-19, Lokunyoku Chene. What are you? Skulka Yasenda Balamplanje, Skangana Konokoke, Onganga Kupakul, Owen Zagala, Mshabenoke Chikerele, Ukutumala Umkati. I hope my colleague, Marvelous, will join me shortly for this discussion. But I'm happy that I've got some guests already. First, we've got Mr. Xavier Zabare, who's the acting chairperson and secretary of administration, ZANU-PF UK. He's in the UK district. So I think he has been cut off a little bit. So hopefully he will rejoin the show. We also have Mr. Panyika Kalamanzira. Mr. Kalamanzira is a man that works, or let me say, that is with the Human Rights Restoration Zimbabwe. So welcome to the program, Mr. Panyika Kalamanzira.
Thank you.
Yes, so tell us what is going on there. We are told you are protesting outside the venue of the summit.
Right, yeah, we are just from protesting right now. We dispersed about an hour ago. But we spent the whole day protesting at the summit, the COP26 summit in Glasgow. And basically the reasons for our protest is that we don't think Emmerson Mnangagwa should be at this summit. And this we are basing it on the fact that his actions on the ground in Zimbabwe do not show care about the climate, and we are referencing the contracts he is awarding to the Chinese, for example, that are actually degrading our country, and it's displacing indigenous people in Zimbabwe, and the Chinese go on to dig, to mine, and to destroy forests. So, and also we are referencing the fact that he is. Hello, Gibbs, can you hear me?
Yes, go ahead. We can hear you. Yes, yes.
Yeah, we are also referencing the fact that now he is reverted to using the old trains. He has revived the old trains in Zimbabwe. those trains are no longer suitable for these for today, and they actually cause a lot of pollution. So there is nothing that shows that he has any concern about the climate, and that's why one of the reasons why we say he shouldn't be here. And we also protesting because of his human rights record, and we are referencing Gukurahundi, for example, where more than 20 people were massacred in Matabeleland and Midlands. And we are also referencing the various acts of persecution that he has embarked on over the years, over the past 40 years. He has caused the killing of so many civilians, including in August 2018. Where the army shot civilians in broad daylight, and include in January 2019 when the same thing happened. And we're also referencing corruption, that corruption which starts at the top in the first family and goes and spreads to his cronies, and it has gone to an extent whereby even the Reserve Bank itself is almost like a personal bank of the president and his cronies. We are referencing also his misplaced economic policies that has caused our economy virtually to collapse and to have to depend on diaspora remittance. So we are thinking the character of Mnangagwa shouldn't be here at all. And he should be busy addressing the bread and butter issues in Zimbabwe.
Thank you very much. And still on the line, we've got Marvelous Mtlanganyawe. She has joined us. She's my co-host. Marvelous, go ahead. We also have
another guest. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi pachirongwa chedu chelive talk tiri kutarisa isu zviri kuitika kumusangano mukuru uri kuitika ikoko Glasgow. Musangano uyu unoona iwo pamusoro pemamiriro ekunze, saka tange tiri kuzeya ipo pano nevanyarikani vamwewo vari kushora kuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawanikwa vachikokwa kumusangano uko, kwozovawo vamwe vanotsigira kukokwa kwavaMnangagwa kumusangano ikoko. Saka ndo zvatinenge tiri kukurukura ipo pano, tisingakanganwi zvakare kuti denda recovid-19 richiripo pasi rose, uyezve riri kuwanikwa iro richi vanhu vachikurudzirwa kunzi vabayiwe nhomba dzecovid-19. Regeti pataenda kune vanyarikani vedu, tobvunza kuti imi muriko ikoko kuGlasgow, sei muri kuti hamusi kufara nekuuya kwavaMnangagwa, muri kuratidzira muri ikoko?
Oh, maybe before he responds, let's have the ZANU-PF view of what is going on. Mr. Zabari, because you are here for a long time, very short time. So go ahead, say, why are you in Glasgow and what's going on?
The title is usually Comrade Zabari, which I know Comrade Gibbs, you know, rather than Mr. But it's okay anyway. I take that.
Okay.
You know, we have to understand issues. The problem that we have with opponents of our ZANU-PF government and His Excellency President Emmerson Mnangagwa Mnangagwa is that they like to throw things out that are unhelpful, that are in most cases not factual, and you know, so there is a lot of ignorance that is very painful to me as a Zimbabwean when it comes from fellow Zimbabweans, and yet at the same time they pretend like they know. So if you look at the COP26, the World Leaders Summit that is currently in session and ongoing, we are looking at the world mitigating for climate change, which is not a new thing, because climate change has been happening since time immemorial. That is why we are where we are. Now, His Excellency President Mnangagwa has been carefully and diligently invited. The British would have vetoed if they wanted him to come, because they've done it before. In fact, everyone who is here has been issued a visa by the British government, other not by the United Nations, because the United Nations is no nation. The United Nations quite often govern what happens when they are in Switzerland or in New York, where their headquarters are, depending on what the issues are. So he is here because there is a recognition that Zimbabwe has got a role to play in the climate change. In a sense that His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa has got a role to play. He is part of the solution. You see, so that is very important for us to understand. And in fact, we should be very proud of ourselves as Zimbabweans that there is a recognition that when world affairs, world issues are being spoken about, are being discussed, we are recognized as part of the solution, not a problem. But we have got an opposition or opposition activists who are so much determined to be part of a problem in world affairs rather than part of a solution. You see, and this is where we differ massively because we are looking at a solution. So when you look at the measures that President Emmerson Dambudzo Mnangagwa is putting in place, environment cleaning, which he dedicated himself that the first Friday of each month will be a day to look for every Zimbabwean, each one of us, to look at the environment where we are, where we are living, and see how we can help as individuals, because it is our responsibility as Zimbabwean citizens. Each and every one of us has got a role to play in mitigating for climate change. And it's surprising that the opposition want to play against mitigation for climate change. I don't know which world they are living in, which they, you know, they don't see President Mnangagwa as part of the solution of the current situation as regards to climate change.
Now, thank you very much. Let me do this. Let me allow Marvelous to pose a question right now.
Thank you.
Yes.
Let me give yes, thank you so much. Tachida kunzwa kwamuri kuti imi vezanopf muri kuona kuuya kwavamunangagwa kumusangano uku kuchizobatsira sei nyika yeZimbabwe, nekuti vazhinji vari kuti zvinhu zvakati omei munyika pari zvino. Saka vanenge vachida imi muri kuti zvichabatsira sei kuuya kwavamunangagwa kumusangano uyu.
Kuuya kwavamunangagwa kunobatsira iko nenzira dzakawanda. Chekutanga, the core foreign policy of Zimbabwe is spearheaded by His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, is that of engaging with fellow countries, be they friends or be those that regard us as enemies. In fact, at the core of his policy is a friend to all and an enemy to none. Zvino kana tichivaona vauya kudai so, tiri kuona isusu kuti mashoko avo avakatanga kutaura chaipo chaipo kuti Zimbabwe is open for business. And in our foreign policy, we will be pursuing re-engagement with those that we have disagreed with before. We will seek to re-engage. Ndo mubayiro wacho watiri kuona, ndo mafruits zviwanikwa zvebasa ravamunangagwa rekuita re-engagement. Kuti vauya ivo ku COP26 summit, kuti vakurukure nekugadzirisa zvinhu zviri kutinetsa. Tiri kuziva isusu kuti izvo madroughts ari kuwanikwa kuZimbabwe nokuda kweclimate change zvinokonzeresa nzara. Saka kuti tipedze dambudziko renzara, tinofanira kuparticipate pari kuitwa hurukuro neurongwa hwekugadzira nyaya dzekuchinja kwekunze dzeclimate change. Tabva ipapo zvakare, zvinobatsira kuti vamunangagwa vange vari ipapa. As you know, pana Boris Johnson, pana Joe Biden, pane vatungamiri vakasiyana siyana veEurope. Kune anonzi bilateral engagement anoitika even as this summit is happening. You have witnessed and seen some of them happening today. Anobatsira iwo kuti tikurukure panyaya yakafambirwa neThe United Nations Rapporteur, Alena Johan. Akafambira kuti azoongorora kuti masanctions akaiswa paZimbabwe under the guise yekunzi human rights this isu tichiziva hedu kuti kwaakatangira kwanga kuine chekuita neissue yeland reform. Ari kumboibatsa vanhu sei munyika yeZimbabwe? Vakabuda ivo, as you would have seen by now in her report, kuti masanctions ari kukonzera kushupika kwakanyanya muvanhu vemuZimbabwe. Saka masanctions anofanira kuti abviswe kuti vanhu vekuZimbabwe vakwanise kuzvichengeta, vakwanise kuona zvekudya, vakwanise kufighta zvinhu zvakawanda, poverty, which the president himself has declared kuti we want to end poverty in Zimbabwe through Vision 2030 to become an upper income, middle income earning economy. Vakazvinzwa izvozvo vachizvitaura paconference yeZANU-PF yapfuura kuti urombo kushupika kuri kufanira kupera muvana veZimbabwe. Zvese izvozvo zvinowanikwa when he is engaging and re-engaging with world leaders on different affairs sezvavari kuita iko zvino izvo. Ndoo masolution anotibatsira iwayo. Kwete kuuya vanhu vachidemonstrata vachipikisana nezvakanangwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Vatiri kuona vachivaka migwagwa, vatiri kuona vachivaka madhamu, vatiri kuona vachiita pfumvudza. Zvese izvozvo kuri kuedza kuti kutambura nekushupika kubve matiri isusu vana veZimbabwe. So no masolutions iwayo, kwete vanodedzera masanctions sezvinoitwa nevanopikisana.
Thank you very much, Mr. Zovari. So hold on there, we are coming back to you shortly. Lapa ke siyezo ya kuluma ubabu Zovari kuti hayi phela laba bachotoza uMnangagwa bazikhulumela nje kuti uMnangagwa wenze okuningi okuhambelana lezwe leZimbabwe. Kuti silete ke ubaba uPanyika Karimanzira sizokuthi uthini umpendulo sibili amafishane khonapho. Baba sizokuthi wena uthini ngakho ungayeluli kakhulu amafishane sibili.
Ya ngiyamuzwa into ayicho. Mina ngithi khona ukubuya kukaMnangagwa vele akudani le climate change bona bakuthola kulithuba nje lokuthatha imali eZimbabwe ngani baye epartini uze labantu abafika hundreds babe bezodingana lapho abanye bangikhona balapha emgwaqweni bangani bayacela bayahlupheka. Kukhanya vele kungabantu abangazi iludo ngeclimate kumbe abangasebenzi kuhulumende uzama ukuthenga abantu. Bafike lapha njalo bazothenga izibhonda lapha labantwana besikolo bebagqokisa ama-t-shirts besebenzisa imali yeZimbabwe. Khonoko nje ukuthi kuyabuya labantu hundreds kuyathengisa ukuthi kazi iludo ngeclimate. Ngoba ukuhamba kwabantu bona labo, the more people travel, mase sikhuluma i-carbon footprint, i-air pollution. Vele kuqalisela khonapho kuthengisa ukuthi kakakwazi lutho. Even ekhaya khona eZimbabwe uthengisele umhlaba ama-China agebha ayenzayo. Konke lokhu akuhambelani le-climate. Khathesi usebuyise izitimela ezakudala leziyana, izitimela ezisebenzisa i-coal, akuhambelani le-climate. So thina sithi vele kakazi lutho ne-climate, kathengiseli ukuthi ufuna i-climate itshintshe vele. Yikho sithi vele okwe-climate lokho engqondweni zakhe akukho, yena ubona ngazathi usepartini. And then singakakhulumi vele le human rights record yakhe. So mase sikhuluma ngeclimate kuphela vele kazi lutho vele.
Sicela ukufaka ngesikhiwa khona kwathi ukukhuluma ngakho ngamafutshane baba.
Yeah. So Mnangagwa's visit to us has nothing to do with climate. As far as we can see, he is taking it like a party. He has brought about 100 people here. There was no need for him to bring those 100 people. And some of them actually don't know anything. They don't even seem to be working in the government. We have seen them on the streets here in Glasgow. Some of them are almost turning to beggars. They know nothing. And when they got here, they've been paying students to wear ED fetishes, paying Ghanaians. We were interacting with Ghanaians today. We spoke to some people and asked them, do you know what that t-shirt means? Can you speak any Zimbabwean language? They can't find real Zimbabweans here in Glasgow to help them celebrate Mnangagwa's presence here. So Mnangagwa is here, he is unpopular, we don't like him, he shouldn't be here. It was just an opportunity for him to take money out of the country. And he knows nothing about climate, he is not showing it in practice on the ground in Zimbabwe.
Mumbotaura neshona tisati taenda kuneveza no PF kuti imi sei muri kuti vaMnangagwa havafanire kunge vari pamusangano uyu.
Isusu tinoti vaMnangagwa havafanirwe kunge vari pamusangano uyu. Musangano uyu wakanangana neclimate. vaMnangagwa kuZimbabwe chaiko chaiko zvavari kuita hazvifambirani neclimate. Vari kutengesa nyika kumaChina. anochera migodhi achiita madynamizer achiita sei, vachidzinga vagari vemuZimbabwe vachitema miti vachiita sei. Zvese izvozvo zvazvibatsiri climate. Iye zvino vakatanga zvitima zvakudhara zvakasiyiwa nanaSmith zvemarasha hazvifambirani neclimate. Zvinhu zvavari kuita muZimbabwe on the ground vamunangagwa hazvitaridzi climate. Even kuuya kwavaita uko mukauya vauya kunoko nevanhu zana. Pazana iroro vazhinji vacho havana chavanotomboziva, havatombosenzi muhurumende, vanogona kunge vachitori mayouth ezanup f vari kutotatarikawo vari muno muGlasgow. Kufamba nevanhu zana panguva inoyi kuzvinodya zvinodya zvinokonzera air pollution. Munhu anoziva nezveclimate netheme yesummit ingadei asinamboya nevanhu vakawanda zvakadaro. Saka isu tisati tatombotaura nenyaya dzavo dzokushungurudza vana veZimbabwe dzokuuraya vanhu muZimbabwe, takangonangana neclimate chete. Tinoti havakodzeri kunge vari kunoko, havakodzeri kunge vauya kumusangano uyu.
Toenda kune vezanup f. Manzwawo zviri kutaurwa neavo vari kupikisa kuuya kwemutungamiri wenyika nebato renyu nevamwe vatsigiri vebato renyu. Imi munoona sei zvavari kutaura? Vari kutaurawo kuti vanhu vakauya pamusangano uyu vakati wandei zvisingaenderani nenyaya iri kutaurwa kuclimate change uku kumusangano uyu. Imi munoti chii?
Ndo zvandambotaura paipai kuti dambudziko rine vanhu vanopikisa handidi kusaziva, asi vachifunga kuti vanoziva. Munhu anonetsa kukurukura naye zvinhu izvi, munhu anozviti anoziva iye asingazive zvake. Handidi maona dambudziko rine vanhu veopposition riri very simple. Kuti vatonzwisisa kuti vanhu vakauya kuno vakauya sei, mumwe nemumwe akauya ipopai akapiwa visa by the British government after an application inotsanangura kuti akakosherei kuti ange ari pasummit yeCOP26. Handidi zvino kana mukaona finance minister varipo pacop26, nekusaziva munogona kufunga kuti havana basa. Asi COP26 panoitwa hurukuro dzemari dzekuti imari yakawanda zvakadini ingadiwa neAfrica, ingadiwa neZimbabwe kuti inge ichishandiswa kugadzirisa nyaya dzeclimate change. Asi kana ukange uri minister hauchauyi uri wega, unouya navaviri vatatu vaunoshanda navo, zvimwa chete naminister weenvironment and tourism. Vanhu vese ivavo vanenge vaine chikonzero chekunge varipo. Sekutaura kwandamboita earlier on, tinofanira kunzwisisa kuti panoitwa masummit akadai iopportunity zvakare for bilateral engagements nemamwe macompanies macountries anenge aripo muchikuruka. Ndo basa remadiplomats izvozvi zvatiri kutaura. The world summit leaders inopera mangwana. Kana yapera tese tiri kuziva kuti COP26 iri kupera musi wa12 November. Ndianani vanosara vachienderera mberi nayo? Madiplomats auya nevatungamiri vakasiyana-siyana. As a matter of fact, Russia ina about 250, America has got 375 varipo vakauya. Ende vanhu ivavo vese hapana kana mumwe chete ari kufandwa negovernment yeZimbabwe kana government yeKenya kana government yei. Vanhu vese vari kufandwa nebudget reUnited Nations, nekuti it is a United Nations summit. Zvakakosha kuti tizvinzwisise izvozvo. Asi pane chimwe chandinoda kutsanangura zvakare pamusoro penyaya yeclimate change. Matauriro ari kuitwa navakari manzira anoratidza ruvengo rwatingati racism towards machinese. Vanotori vari kutoratidza ruvengo rwakadzikisa chaizvo runova rwatisingatarisire kuva narwo isusu semaZimbabweans. Tinotarisira kuva neushamwari hwevanhu vese. Iyo semunhu anogara muno muUK, he would understand the importance of having a friend such as China. Nemari yavari kuunza even muno muUK, if you look at magets emunhu anonzi ekuHinkley anosupplywa through Chinese funding. Vodafone yavainayo yavari kutaura nayo iko zvino izvi ine funding yemachinese. Foni yavo yavainayo yavakabata yakagadzirwa nemachinese on the bilateral relationship yainayo neBritain. Saka chakaipa patiri seZimbabwe kuti tive ne relationship neChina chii kunze kworuvengo rwavainarwo ivo sevanhu veopposition. Environment yavari kutaura, miti inodyarwa muZimbabwe vamunangagwa vakainstructa kuti pasvondo rega rega tiedze kudyara isusu meet Inoshika 50,000. And he has been leading. We have seen the first lady doing that. Kujgara meet, she replaced a meet, these are some of the discussions that are happening and taking place at the World Summit. Why are we still using coal? Even in Munomu, UK, as we are speaking, we are powering part of the electricity in here through coal. But the development, modernization, impede NEMA sanctions that these opposition people have called for and continue to call for. No, zviri kukanganisa kuti tidevelope kuti tive NEMA electrified trains, kuti tive NEMA electrified buses, include even cars. Nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatinoda kuita mitigate for that modernization at the pace that vamunangaga wants iri kutadzika kuitika because of economic sanctions that these oppositions continue to call for on Zimbabwe.
Thank you very much, and stay on the line. I think we've got some more people that were on the sidelines of the summit, and one of them is Felix Ntantamango Ndweni. You know him; he's a very prominent guy. He's a traditionalist. Let's listen to what Marvelous he said about what is happening at the summit.
Yes, good on. Occasion here. We are here in Glasgow, United Kingdom, climate change, COP26. We are trying to deal with our climate and the environment. The government of Zimbabwe is here, also amongst those delegations and the likes. I am also here amongst fellow Zimbabweans. We are raising our voice. We are saying, number one, that really COP and the environment climate situation can only be dealt with when a government has got governance, when a government has got the rule of law, when the government has got democracy. If a government doesn't have those things, it cannot deal with climate change, which means in Zimbabwe we cannot deal with climate change because we've already been set up to fail. That is why right at the beginning we said ED's government should not be allowed to sit amongst other nations. It does not qualify for those basic principles. So we are raising our voices on those backgrounds and bringing that whole terrible heritage that we have in Zimbabwe to the public, so the public can understand the environmental catastrophe that is modern day Zimbabwe. So we are addressing those things. Some people may say it's controversial. I do not. I call it being responsible. I call it being a responsible leader to bring such issues to the fore and not sweep them under the carpet. Thank you very much. Thank you.
That is Chief Ntantamango Ndweni. And let's hear this lady who is also attending some of these protests.
Sarakunzinonzi Albina Chibamu, ndiri chairperson wekuRoyal Zimbabwe Scotland Branch. Tiri muno muGlasgow takamirira paseri apa parikuitwa kwa climate change COP26 conference. Saka tiri pano kuratidzira against Amazon dambudzo muNangagwa. Ndichatiri kuratidzira ndenyaya yekuti Amazon haana business rekunge ari pano, haana chaakuunza climate change. Isusu tiri kutotaura kuti anofanira kutsanangura, anofanira kuve achibhadhara mhosva dzaakaita. Tisu tinotaura kuti Amazon is the father of genocide, kuuraya vanhu kubva kuhuku rahunzi, kubva ari minister of state kubva kudhara. Corruption, torture, murder, forced disappearances. Ma human rights violations are kuita day in and day out. Saka isusu tinoda kuti munangagwa akabvumidzirwe chiikuya panapa. Haasi kufanira kunge ari pano akabvumidzwa. Isusu tatobuda kuti tiratidzire nenyaya yekuti kunoku mapurisa akatichengeta. Tiri kuZimbabwe tingadai tichizvamurwa nemapurisa vachitirova tiri parodhi nekuti tauya kuzoratidzira. Saka isusu nhasi tikutaura kuti ED ngaende. ED anofanira kunge achibuda pachinzvimbo ichocho. Atikuda kuti ED atombobvumidzwa kuti abude mukanzi muno. We are pushing for a citizen's arrest. Tichimuona munangagwa tinoda kuti asungwe. Hasi kufanira kubuda munyika muno.
That's a lady there who is very furious. She says they want to effect citizen's arrest, you know. And let's not forget that ZANU-PF has also got some friends. Let's hear this gentleman.
Hello. Glasgow welcomes 126 world leaders to the climate summit here. Unfortunately, I've been looking up some of the situation, sadly, that's been going on in Zimbabwe, and we just ask that the sanctions be removed. Unfortunately, this country cannot develop in itself as an entire country as a whole if the sanctions are not removed. It gets to help develop their own people and their own country and their own financial resources and its own sustainability. We just ask them to be removed for the better for the world and for Africa.
So that's a gentleman there who is a sympathizer of the ruling party, and I guess Mr. Xavier Zaware is very happy to hear some of these fellows say whatever they are saying. And also Mr. Panyika Karamanzira should be happy to hear his colleagues expressing some of these views. We also have got a lady who is from Matabeleland. Let's hear her story here about, you know, what she wishes should be done.
Ngimele restoration of human rights Zimbabwe, North Branch. Ngimengi ngu vice chairperson. Iko namhlanje size lapha endaweni yase Scotland eGlasgow. Sibuye ku climate change summit ye United Nations okuthiwa yi COP 26. Iko ke size thina manje sizo fight against the dictatorship government ka Emmerson Tambuthi Mnangagwa. U-Emmerson Tambuthi Mnangagwa ubemele engu-Minister of State and Justice during the 1980s. Siyakwazi ukuthi he was behind the massacres in the 1980s kwafa abantu abamore than 20,000 eMathebeleland. Njengesizalwane seMathebeleland, namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu baseMathebeleland neZimbabwe yonke jikelele. Ngale u-President weZimbabwe ongumbulali oyimedara ubulala abantu ende kafuni la kuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ebuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo emathebelele nje in the 1980s akafuni ukuxolisa and uyabalekela indaba yangkhona. So I wonder ukuthi ulandeni e-United Kingdom eGlasgow kulindawo akulanto ayimeleyo. He doesn't understand anything about climate change and I think he's making a mockery of himself. Ngoba nxa esithumele i-climate change kuyena azokutshintsha la ethiye ilizwe lakhe lifile completely. Sibonile izolo u-impose izukho monopoly waletha isitimela esakudala esathiwa ngu-Smith esafakwa ngu-Smith ngabo-1960s yena usibuyisela in the 21st century esithi sokufanele sibe yisesithwala abantu. What a mockery, what an embarrassment to the Zimbabweans. Uyayangisa lo president. He doesn't deserve to be here. Kumele abuye leZimbabwe. I'm wondering ukuthi United Nations imvumela kanjani ukubana abuye kulindawo. Khathesi we look at the roads in Zimbabwe. Infrastructure yonke is dead. It's fatal. Up the infrastructure is dead. Imgwaqo yonke, main roads, airport roads everywhere. What is he talking about about climate change? Yet eZimbabwe kusetshenziswa izimoto zakudala ezishipwa zivelwa kubo China la kuphi. Yet we see here in the new developed in the developed countries bayazama ukususa zonke izimoto zakudala wonke i-transport yakudala kufanele kusebenze izimoto ezintsha maybe about 10 years or so but iZimbabwe ibisela izimoto zakudala. Yikho ngalokho sithi uhulumende lokayazi into ayenza it doesn't deserve to be here. Akulama hospitals siyabona in the town center akathesi akulamanzi. There is no running water, there is no electricity and uthi uzokhuluma nge-climate change. Mina ngibona ngani u-president lo akufanelanga abe kulindawo vele kumele akubuyiselwe like now. Zimbabwean lives matter. The people of Zimbabwe matters. ZANU-PF must go. We demand political reforms. Ngoba akula rule of law e Zimbabwe. The judiciary system is captured. Enough is enough. Zimbabwean lives matter. ZANU-PF must go. Ngiyabonga mahlabezulu. Ngiyabonga
mahlabezulu. Mr. Zaware, your quick reaction. I saw you shaking your head, you know, in disbelief.
Yeah, I mean, I was shaking my head because I couldn't hear any of the contributors from Ndiweni to whoever spoke after him. I couldn't hear a thing.
I was
trying to alert you to that I'm not hearing anything.
Oh, okay, fine. So what they were saying is they are opposing whatever is happening there. They don't want Mnangagwa to be there, except the chief was saying, you know, it's sort of like good to see Zimbabwe doing some of these things, but, you know, maybe under a certain leadership, and not Mnangagwa, should have done this kind of thing. So, you know, they are really, really unhappy with what is going on, especially these two ladies that were talking and, you know, that kind of a thing. So I know you want to go right now, but just wrap it up there, and then let me bring Marvelous as well. Go ahead, sir.
Okay. So, you know, the fact of the matter is Zimbabwe currently at world stage, okay, is represented by an elected president, legitimately so, elected president, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. We've gone past the argument of this electioneering thing that the MDC likes to do. They lost the 2018 election. President Emmerson Dambudzo Mnangagwa beat Chamisa to the presidents. We are where we are right now. If the MDC were a clever people, they would simply be saying, Suduruka mukomana, vakuru adara vagadzirise nyika, vanoziva zvavari kuita. Kwete imi vanhu MDC, makakundikana. You can't even run your own party. You can't even run my councils. Amunomira muchishaina kuti hanzizvo. My councils are under us. Under us, we never anava makudza vasingaziva kuti mvura inobuda patepi yekugeza. Kune chinhu chinonzi kugeza shower. Vana vachigara mumasewage. Suduruka mukomana. Vadhara vamunangagwa President Emmerson Dambudzo. Vagadzirise nyika. Full stop.
Ndombo pindira ipapo, pane pamataura imi kuti muri kutoziva kuti madelegation aya akauya nevanhu vakadai. Delegation yeZimbabwe yakawanda sei? Pane vanhu vangani vakauya kuzomirira vachiwanikwa vari pamusangano uyu?
I'm not authorized to discuss that because I'm representing the party, ZANU-PF, not the government. If you want that question answered, you can pass it on to the spokesperson of the government.
Okay, we'll go back to the party. You kuti imi se vakamirira batoreza no PF zvizvimwe zvamuchange muri kuita muri ikoko nekuti tanga tiri kuona padande mutandi papa rikubuda zvinhu zvakawanda chaizvo zviri kuitika kuGlasgow zvizvimwe zvamuri kuita
isusu tiri kufara kutambira mutungamiri wedu like I said, it's a sign yekuti aiwa we are getting back into the community of nations in the way that we should. It's the bearing of fruits, yeah, our foreign policy of re-engagement. Saka izvozvo tinozvipemberera chaizvo tichifara tichikurudzira President Emmerson Dambudzo Mnangagwa kuti varambe vachienderera mberi nekutsvaga kuti tivandudze upenyu hwedu isusu semaZimbabweans. Ndosaka tiri kuti brick by brick we will build Zimbabwe. Even as we are doing so with local resources, we will continue doing so. Jecha riya riri kudirwa navamwe tinenge tichiritora tichirisa pamusoro pezvidhina tichivaka tichienda takadaro tichikanya naro zvidhina brick by brick kusvika Zimbabwe yedu yasvika patiri kuda tasiyira vana vedu nhaka yatiri kuda kuti tinge tichivasiyira tasvika isusu pavision yatiinayo yekuti by 2030 Zimbabwe should be an upper middle income society.
Ko pane imwe nyaya yataurwa navakari manzira kuti pane vamwe vanhu vari ikoko vakapfeka hembe dzepati yenyu ZANU-PF asi vasiri kunyatsonzwika kuti maZimbabwe nere kana kuti chii zviri kufamba sei ipapo.
Isu tine vanhu vakawanda vanoda nyika yeZimbabwe. Mashamwari vamungati Friends of Zimbabwe, Friends of ZANU-PF, vese ivavo pese patinouya tichipemberera mutungamiri wedu kana tichiita misangano yedu vanoitawo come and join. Viva wawe MDC varukuta urawa. Taona waka mira nevanwe ma Tamil Tigers. Vajiti waruku dinaunza Zimbabwe. Asima Tamil Tigers, tunawa zaotu ndioku Sri Lanka. Isha mwari wo zavo. Saka isi tunotendere kwa kuita. Isha mwari zedu, zinoya kuzoti supporter. Zinofeka mfekero watinenge takaita. Zijifamba mfambiro watinenge tichita. Zichiimba muimbiro watinenge tichita. Saka hapana kana chimwa chete chakamboipa kuti Zanu PF ine shamwari, kuti Zimbabwe ine shamwari dzinomira nayo dzichiti down with sanctions. Pasina ma sanctions ngaende.
But when we look at issues to do with climate change, Mr. Zwavari, do people really understand what is happening there? Do you understand too what these people are discussing?
Understanding what these people are discussing is based on an individual's capacity to comprehend these issues. Kurodori nevamwe varipo vasingazive kuti zvinombonyatsofamba sei, zvinomboreva sei. Whether vari muopposition, whether vari vagari vemuno muUK, whether vari vagari vekune dzimwe nyika. Ndosaka muri kuona pane magrupu akasiyana siyana aripo anenge achidemonstrata. Vamwe varipo veanti-capitalism, vamwe veanti-socialism, vamwe veanti-abortion, even vema anti-gay rights nemachichi, vese vavanenge vachowanikwa. But summit iri kuitwa is a climate change summit. Asi vanhu vese ivavo vanenge vachiuya vaine varikuwana opportunity to speak what they want to speak kuma world leaders. Isu seZANU PF, we well understand why our leader is here, the majority of us anyway. Yes, there may be some who still want to learn or to be educated. Ndosaka muZANU PF tichiti asingazive ngadzidziswe. So it's a world summit inosanganisa vanhu vakawanda vakasiyana siyana nema level understanding anosiyana siyana zvinowanikwa musociety, zvinowanikwa mucommunity.
Gibbs, if I may just chime in, pane nyaya imwe yamataura nekuti ndanzwoti matima akuda kuenda. Ndiri kunzwa muri kunyanyotaura nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika, asi pari zvino tiri kuziva kuti nyaya iri kutaurwa ikokoko inyaya yemamiriro ekunze. Saka zvirango zvinozopinda papi panyaya yemamiriro ekunze?
Right. Chinoitika ndechekuti pazvirango panyaya yemamiriro ekunze zvinhu zvinodiwa kuti tinge tichiita mitigate for climate change zvinoda mari, zvinoda new investment. Mukatarisa the way iri kuinvestwa nana Britain, the way iri kuinvestwa nana Germany, isusu seZimbabwe tinokundikana kuzviita nekuda kwekuti zvirango zvatakatemerwa maeconomic sanctions anenge achitidzivisa pamwe patinoda kuti hapana nyika isingakwereti, hapana nyika isina chikwereti. Tinenge tichida kuti titsvage kuti takwereta uko, takwereta uko kuti tikwanise kuti timite our climate change obligations sekuwirirana kwakaitwa nedzinyika, and we were participants in Paris, we were participants in Madrid, we are participants today in Glasgow. Pese ipapo panobuda zvinhu zvinowiriranwa senyika kunzi ngatiitei zvakati, itai zvakati, itai zvakati. Isusu zvimwe zvacho tinozokundikana kuzviita nekuda kwezvirango izvi zvinotitadzisa kuti tiwane mari kana kuti tinge tichisapotwa nemari inenge ichifanira kuuya kwatiri. Saka zvirango izvozvizvi zvinoita kunge sezvinonzi sehazvina basa kunyaya yeclimate change, asi zvinotori nebasa, zvine impact hombe.
Thank you very much. And I think it would be unfair for Mr. Karimanzira to respond while you're not there. So go ahead, Mr. Karimanzira.
Yeah, yeah. If I may say to Comrade Zavare, is sometimes ngesindebele vathi khona abantu kumele bazinuke amakhwapa. Nechishona ndingati dzimwe nguva zvakakosha kuti munhu uzvinhuhwidzewo hapwa dzako unzwe kuti zvakamira sei.
Apa ndikutaura the MDC to do that. Kuti vanzwe kuti zvakanyatsomira sei muhapwa mavo.
I'm not the MDC, I'm not a politician, sir. I'm actually Zimbabwe.
I would encourage any opposition activist to do so.
Give me a time. When you were talking, I wasn't interjecting. So
when I was talking, I wasn't insulting you.
You said I'm ignorant. That's an insult. But I let you speak. Your behavior is typical of NPF. What I'm trying to drive
challenging your narrative, and I'm assertive to responding.
You are afraid of what I'm going to say. You are not giving me the opportunity.
Let him say. So go ahead.
why I'm saying is when you come to this kind of event, which I mean, it's profile, and you fail to find a good number of Zimbabwean nationals supporting that or supporting the president, you need to ask yourself questions. If you, when you go to the extent of hiring students and of hiring foreign nationals and to claim that your president is popular, you really need to ask yourself questions, because that on its own is a sign that you are failing to find Zimbabweans who are happy with the president's presence in the at the summit. The very fact that Zimbabweans are not celebrating with you is a cause for concern. You need to be asking yourself questions.
Po nxa sikhuluma nge-climate change lento zinjalo abantu bayakwazi yini ukuthi sikhuluma ngani khonapho?
Ya, abantu bayakwazi mina angisoli bantu, abantu bayakwazi ukuthi sikhuluma ngani. Into ekhona ikuthi yena uMnangagwa abantu bakhe bacabanga ukuthi abantu abakwazi, but abantu abakwazi bayakwazi. Yikho ubona abantu bekhonona. Ngabe abantu abakwazi, ngabe abakhononi, ukhonona khonoko, and bakhonona bekhuluma iqiniso. Ma bekhuluma ngokuthi kulabantu abangasobe eZimbabwe abanika umhlaba begebha besenzani, bakhuluma into abayibonayo. Ma bekhuluma ngesitimela zaboRhodes ezakudala, bakhuluma into abayibonayo. So abantu bayakwazi ma bekhuluma ngeclimate, bayakwazi.
So ulibona zani ke isolution yeclimate, global warming? What could be the solution to that? If we may just go into the crux of the matter there.
The solution, global warming, the solution yang kona, iyona le ukuthi amazwe bahlale phansi, bavumelane ukuthi bangayenzani ilizwe lelizwe lingayenzani elizwe lalo elokwehlisa into eziyenza ukuthi kube le carbon emission ezakhoza i-climate change. Into ezifanana lazo nezo ezokuthi ezokusebenzisa izitimela zakudala kumbe kube abantu begamula izihlahla lani. So kumele bavumelane ukuthi ilizwe lelizwe bangayenzani ukwehlisa into ezinjalo. Way forward.
Useka hanzi imi parizvino hanyaya idzi dzemamiriro yekunze hamusi kunyatsodzinzwisisa sezano PF munotii?
Like I said pekutanga, and it, the reason yatiri and the climate change, one thing you must know is not a static thing. It is something that is continually changing. Zvakatangwa nazvo zvichitaurwa iko zvinezvi tiri pa COP 26. When we started discussing about the climate change, way back to Chitaura about Tokyo, I think it was in 1994. Isoso tunoinzwisisa climate change. Man needs aid, though anozongosiyana worldwide. If at all I was going to have an argument about climate change, some of my pressures ati nawe isusu as Zimbabwe or as African countries are different from the pressures that the other developed countries, the United States, France, Germany, China, have as regards to climate change. And in that context, ndoma debate, I think that if we are debating anything, I think that it would debate Isusu, what are the solutions for Africa as regards to climate change, rather than us being bundled together with developed countries already. So it's a fallacy to think that His Excellency President Emmerson Tambudzo Mnangagwa would be invited to a world summit that he knows nothing about and bring in people to something that he has got no clue about. It is complete ignorance for someone to say that. He has been invited because he has been seen to understand the negative impact of climate change, because we have experienced it through Cyclone Idai. We have experienced it through droughts. We have experienced it in various ways. So President Emmerson Tambudzo Mnangagwa is at the COP26 World Leaders Summit to discuss climate change, because he is capable, he is well aware, he is knowledgeable of what is needed for our country, Zimbabwe. And that's why he's there to represent us.
Yeah, Baba, Karimanzira, akumpendule kulapho ke ngokuthi wena ngwakho ukhangele lezi ze women rights. Lobe khona ngale umnanga khonapho. Kutshoni kuwe ukuthi abe khona kumbe engabi khona.
Thina sithi vele njengabantu abalelungelo labantu thina sithi vele umnanga kumele aqale alungise izinto eZimbabwe. Engakaqali ukubuya lapha ehamba ekhuluma ngokwe-climate change lokho. Kaqale alungise into izinto ezeZimbabwe. Ame into ayenzayo yokuthengisa umhlaba yethengisela abantu abavela ngaphandle bezogebha, bezokwenzani, bebulala umhlaba wethu. Ayenze izinto ezitshengisela ukuthi khona ufuna ukuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Thina ayiko esingakho khonoko.
Mabel, let's go ahead with Xavier.
Yeah, I think pane problem ni yavakari vanga vari kutaura nokuti tiri kunzwa but pari kuita kukakama saka tinokumbira ruregerero kune vakateerera tiri kugadzirisa kuti tinyatsonzwa zvakanaka. Toenda kuzano PF manzwa zvanga zviri kutaurwa navakari manzira vari kutaura ivo maonero avo avari kuti ndo zvavanga vari kuda ini mataura eminyaya yemasolution imi mukati solution yeZimbabwe oyo zvamungada kuona zvichibva kumusangano ndezvipi sezano PF
isatisitaura pamusoro pezvatingada kuona zvichibva kumusangano ayo tiri kutoona zviri kuitwa navamunangagwa as a solution to our economic predicament. So we are seeing the construction of dams to try and mitigate for climate change. Because kana tikange tava kukwanisa isusu kuti tava kuchengeta mvura yatinogona kuti mwaka unenge waita drought, we can then draw from our dams tichienderera mberi nekurima through irrigation. Takwanisa kuita mitigate for climate change. And vamunangagwa vari kutoita, kwete kuti vachaitayo, vari kutoita izvozvo. Ndosaka muri kuona madhamu akasiyana siyana ari kucherwa, madhamu akasiyana siyana achivambwa, nemamwe anga akunoti kurei achivandudzwa kuitira kuti isusu we are an agro-based economy. Tiri varimi munyika yeZimbabwe. Nevhu redu rinotitendera kuti tirime. Saka tinofanira kuuse that which is our strength. Ndosaka makaona hurumende iri kuita invest in pfumvudza. Vamunangagwa vachitungamirira kuti aiwa murimi mumwe nemumwe ngave capacitated kuti akwanise kuzvirimira zvaanodya uye zvaanogonawo kuzotengesa zvichienda kana kune dzimwe nyika kana zvichidaro. Asi takwanisa kudi kuwana zvekudya. That's the concept yechi yepfumvudza. Saka masolutions aripo. Munofunga makavanzwa vachitaura nezuro vasati vauya kuno vachitaura vari ku conference kubhindura kuti ayo infrastructure yakatikoshera kuti tisolve mamwe masolutions atiinawo. Zvinhu zvakaita semigwagwa zviri very important for us to build nekuti zvinotibatsira paikonomi yedu. Zvinhu zvakaita kuti zvakaita sekuti tirambe tichivaka nekukurudzira kuti tavaka hwange power station sezvatiri kuita iko zvino taramba tichiingenja nemazambienzi kuti tivake Badoka Gorge tiwane electricity. Taramba tichikumbira kuhama dzedu maChinese kuti vatibatsire kuti modernize our Kariba hydropower station kuitira kuti tinge tiine magetsi. All those things zvinhu zvinobatsira economy, zvinhu zviri geared, zviri aimed at helping us Zimbabweans kuti tive tikwanise kuva self-sustaining, tikwanise isusu kuwana economy yedu yakasimba iri strong. Like I said, no platform kubvira tichibva kuTSP transitional program kusvika patava iko zvinezvi paNational Development Strategy 1, zvese izvozvo masolutions. Hapana kuti hanzi tingati tinoramba tichingoimprovisa masolutions edu as things change, as our life seZimbabwe evolve, toevolva unayo tichiunza masolutions ariyoyo. Chatiri kungokumbira nechatiri kutaura kuhama dzedu dzimwe idzi dzinopikisa ndechekuti hazvina hungwaru, hazvina uchenjeri. It's never wise to call for sanctions on your country because you want to have power or you want to spite vari kutonga as these opposition guys are doing. Rather, we should join to our hands together. Toita unite. So tovaka nyika yedu ye Zimbabwe based on my solutions aripo kana paine my ideas avai navo ivo as opposition Vamunangagwa has always said his door is open to every Zimbabwean ari solution progress oriented kwete vanomhanya nekuita zvama sanction tinoti pasi navo.
So can you put that in English? Go ahead, say what you're saying. Go ahead.
So what I'm simply saying is that we have a lot of things that are happening. President Mnangagwa, when we are talking about President Emmerson Mnangagwa here, we are not talking of someone who is thinking and could is not try to say Zvandakapindamo power. He actually came into power with ideas of how he wants the country to develop. This is the background to how he introduced the TSP transitional program, now the National Development Strategy One document. We are looking at things that he is already doing. We are seeing the construction of dams. We are looking of investment in farming through the Pumvudza program. We are seeing infrastructure construction. We are seeing roads being constructed because these are the key drivers of a successful economy. We are seeing investment in energy. That is the background to the rehabilitation or the improvisation of the Kariba hydropower station. We are seeing Wange 6 and 7 being built and constructed so that we can have enough energy in the country. We are an agro-based economy. We should always recognize where our strengths are. So the investment is being put in the right places by His Excellency Emmerson, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. We can continue to feed as Zimbabweans. He has made it clear that he is open to receiving ideas from everyone who's concerned about progress, who's concerned about development. That also, that is one of the reasons why he has devolved the economic trajectory in the sense that we now have development. Each province, each district, right to the local level, you will see, you look at the nature of development that you require, and the government will help and support you, even as you are supporting yourselves as local people to develop your own selves, your own local area. So we continue in that trajectory, and we continue. If anyone feels that they've got progressive ideas, they want to participate in this economy, they should stop calling for sanctions. Rather, become part of the problem. There's the solution by joining President Emmerson Dambudzo Mnangagwa in building Zimbabwe brick by brick.
Thank you very much. Marvelous. Maybe one last question before we leave.
He
dropped off. I think he had a network problem. Just 1 minute. 1 minute.
Nehurumende kuZimbabwe. Tomboti ikoko kuGlasgow kwamuruko taona zvamataura kuti kune imimi varikuitawo vari kusapota vamunangagwa. Kune vamwe veopposition varikuti aiwa vamunangagwa havasi kufara nezvavari kuita ikoko. Muri kumambosangana here zvakamira sei papa?
Isusu hatina problem nekusangana navo tichikurukura navo. Yes, vamwe vedu vambosangana navo. Vagara vari vanhu vanopikisa nekuti problemu yevamwe vari kupikisa vari kuno kuGlasgow. Vanhu vakapromiswa kunzi mukanonetsana nekurova nekutuka vanhu veZANU PF mapepa enyu ehome office ekugara muno muUK anobva aita. Handizvo tiri kuramba tichivayeuchidza kuti aiwa mukadaro Secretary for Home Affairs muno vaPrit Patel vanokuendesai kumba nemachanganibhegi makatemba. Ngatigarisanei zvakanaka as maZimbabweans. Tiri kunyika iri kure kwatinoti kumarimuka kwatiri kushanda tiriko. Ngatigarisanei zvakanaka tichikurukura nyaya nekukurukura zvinhu zvenyika yedu tiri pamwa chete, rather than what they seek to do, which is often attacking us, vachifona kumabasa kwedu kuti tidzingwe munyika muno vachiita zvakasiyana siyana zvavagara vachiita. Those things won't help them. They won't help anybody, and they should just stop.
Mr. Zomare, thank you so much. On that note, we have come to the end of our program today. Wish to thank Mr. Xavier Zabare, Acting Chairperson and Secretary of Administration, ZANU PF UK District, and Mr. Panyika Karimanzira of the Restoration of Human Rights Zimbabwe. He's the spokesperson, and all those people who joined us tonight on Live Talk. Signing off from Maryland, this is Kip Stube saying, good night, Zimbabwe.
And I'm
Mark. Thank you for having me.
Thank you to our guests. And I'm signing off from Washington, D.C. You have a very good night. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Good night.